zvara nhasi takakoka veembassy yeZimbabwe kuti vange vachibatsirana neana Zimbabwe vari munharaunda yekuno kuGeorgia nemastates ari surrounding Georgia neAlabama, Tennessee, Florida kuti vauye vachirinyuwa mapasipoti avo. Zvakare takaronga nemutungamiriri weembassy kuti auye kuno azotaurawo nevanoita mabhizinesi emaZimbabweans neavowo vari muno vemablack businesses vada kunge vachiona kuti zvii zviri kuita kuZimbabwe. Madekwana nhasi tinenge tine bhizinesi dina yekuunza vose vanoda kunzwa nezvebhizinesi riri kuitika muMaZimbabweans ari muno muAmerica uyezve nevanenge vachida kunoinvesta kuZimbabwe.
Zvirongwa zvenyu zvakamira sei mangwana nesvondo?
Mangwana tinenge tine maexhibition emabhizinesis vese maZimbabweans ari muno muAmerica vanenge vachiunza zvavanoita vachiratidza kune vanenge vachiuya. Tinokoka vanhu vese vemuno muAtlanta vanobva kuZimbabwe nevagari vemuno kuti vange vachiona kuti maZimbabwe ari muno muAmerica ari kuitei. Tinenge tine vatauri vakawanda pane vanobva kusangano reve kuKenya anenge achitaura kuti kana muchida kuti muexporte mamedical equipment kuendesa kunyika kwenyu munozvifambisa sei. Saka inenge iri nguva yekudzidza vamwe vemadiaspora kuti vari kuzvifambisa sei kuti vabatsire azvi kuitika kumusha kwavo.
Tinonzwa zvekuti muchange muine vaimbi vari kubva kuZimbabwe, ndivanani uyezve vanenge vachiimba rini?
Mangwana Saturday tinenge tina Tami Moyo anenge achiimba, musi wesondo tinenge tina Pop 10 anenge achiimba zvakare. Vanenge vachibatsiranwa nevaimbi vari muno vedu vemuZimbabwe. Tine mwana anonzi Charlie D muZimbabwe zvakasa ari muno muAmerica nemwana anonzi Zebron.
Zvakakosha sei kuti muite zvirongwa zvakadai imo muno muAmerica?
Izvi zvakakosha nekuti chikuru ndechekuti tiri kukurudzira vaimbi vedu kuti vaonekwewo kuno kuAmerica kuti tine vaimbi vane matalents akaita sei. Zvikuru muno muAtlanta ndo mune vaimbi vakawanda vemuno muAmerica. Saka takataura nevakuru vakuru vemuno muAtlanta meya vakatisanganisa neveculture yavo zvekuti vakapa kuti vachaisa Tami kuti auye kuzoimba panoti pahip hop festival yavo.